Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yekuti vachamisa vakasarudzwa here zviri pamutemo kuti vatungamire bato reMDC yozoiwa nedare repamusorosoro reSupreme Court. Vana chiremba vodaidzwa kudare neHealth Service Board asi vanoti havana kana mari yekuendako. Nyika yotarisana nekupisa kunotyisa vanhu vachiyambirwa kuti vagare vakangwarira nekunwa mvura yakawanda. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reSupreme Court nhasi ranzwa chikumbiro chemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa chekuti mutongo wakatorwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti kusarudzwa kwavo semutungamiri webato ravo hakuna kufambiswa zvakanaka usendekwe parutivi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro chavo kudare, gweta ravachamisa, advocate vane mpofu, vati mutongo wedare reHigh Court unofanira kusendekwa parutivi, vachiti harisi basa rematare kusarudzira bato rezvematongerwo enyika utungamiriri. Vampofu vaudza dare kuti komiti yepamusorosoro muMDC pakati pemacongress yeNational Council yakatora danho rekugadza vachamisa semutungamiriri weMDC zvichitevera kufa kwevaimbo vamutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Vampofu vati komiti iyi ndiyo ine masimba ekuita izvi, ndokusaka zvakaitwa, uye vati vachamisa nava Elias Mudzuri vakagadzwa navatsvangirai sevatevedzeri vavo nyangwe zvazvo paiva namuzvare Tokozani Kupe, zvichiitwa vatsvangirai vachishandisa masimba avaive nawo ari mubumbiro reMDC. Zvataurwa navampofu zvatsinirwa nemunyorano nezvesarudzo muMDC yavachamisa vaJacob Mafume avo vanga vari mudare.
Nyaya yatakuita kuno kuyava kutungana kwembudzi. Vakupe vakaenda nerwendo rwavo, isusu navachamisa tikaenda negundurumwandira revanhu. Vanhu veruzhinji vanovaiva 2.6 million vakavhotera vachamisa. Vakupe vakavhoterwa nechipururu chevanhu zvinova iwo 50,000. Saka ndo zvatati chingotaurira koti kuti uyu ane rwendo rwaari kufamba achiinda nekokoko, isusu tine rwendo rwatiri kufamba rwokusunungura ruzhinji rweZimbabwe. Ende ndo nyaya yatati tichiudza vemadzitare kuti madzitare haakwanisi kutipa utungamiri. Utungamiri hunobva kuvanhu, ende vanhu vakatotipa utungamiri wavaNelson Chamisa.
Gweta riri kumirira muzvare Kupe panyaya iyi, vaLove More Maduku vaudzawo dare kuti pasi pebumbiro remitemo reMDC hazvikwanisike kuti pave nevatevedzeri vemutungamiriri webato vaviri kana vatatu, sezvo vachiti bumbiro iri riri pachena kuti panofanira kunge paine mutevedzeri wemutungamiriri webato mumwe chete. VaMaduku vati muzvare Kupe ndivo vaifanira kufanobata chigaro chemutungamiriri weMDC pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi yekutsvaga mutungamiriri webato zvichitevera kufa kwakaita vatsvangirai. VaMaduku vaenderera mberi vachiti kudomwa kwavachamisa navamudzuri kuti vave vatevedzeri vavatsvangirai kwaive kunze kwemutemo. Vaenderera mberi vachiti kudaidzirwa kwakaitwa musangano weNational Council wakagadza vachamisa semutungamiriri webato kwaiva kunze kwemutemo, sezvo vachiti bumbiro remitemo reMDC riri pachena kuti misangano yechimbi chimbi yekomiti iyi inokwanisa kushevedzerwa nemutungamiriri webato chete kana mutevedzeri wake.
Zvanga zvifangira zvaiya zvokuti vakupe ndovanga vachifanira kuita mutungamiriri webato kubva pakafa vatsvangirai. saka izvozvo hazvina kuitika ndozvaifanira kunge zvakaitika ndozvanga zvakazi nehigh court ngazvidi ngazviitike
zvichakadai dare resupreme court iro ranga rine vatongi vatatu vanoti vapaddington garwe amai antonia guvava navabharat patel rati richazotura mutongo waro muzuva rarisina kutara nyaya iyi isati yapinda mudare mapurisa anorwisa mirizhonga ayo anga akapakatira zvombo arambidza vatsigiri vemdc vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi kupinda mudare ndokuvadzinga pamatare apa izvo zvashorwa nemumwe wavatevedzeri vavachamisa amai linet karenyi kore
Ndinoona sekuti munyika medu hamuchina mutemo. Hakuna koti inobvumidzwa munhu kuti apinde mudare. Matare mazhinji tinopinda vanhu vachibvumidzwa. Asi ndaona zviri zvekuti vanhu vada kutsvaga strategy yekuti vazame kuisa fie kuvanhu vedu uye vanenge vane vanhu vanofarira nevasingafariri. Saka muonere wangu vari kuzvisa pa spotlight kurakidza kunze kwenyika kuti munyika muno hamuchina kana rule of law. Ndova akutonga mutemo wamumaoko avo izvo zvitapedza koti vazere pano. You ask yourself kuti vane vachidei zvoreva kuti isu takutya here kuya kupinda mumatare. Isusu tinoti MDC this is unfair and this is uncalled for.
Nyaya iyi yakaunzwa kumatare neimwe nhengo yeMDC yekugokwe vaElias Mashavire avo vaiti vachamisa havana kusarudzwa kuti vatongamire bato zviri pachena izvo zvakatambirwa nedare reHigh Court asi vachamisa vakazokwidza nyaya iyi kudare reSupreme Court vachiti mutongo wedare reHigh Court unofanira kusendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vana chiremba vari kuramwa mabasa nhasi vanzi vauye kudare ne Health Service Board kana kuti HSB uko vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisiri pamutemo asi vana chiremba ava vari kuti havatorina kana mari yekuenda kudare kwacho. Hatina kukwanisa kubata sachigaro HSB Dr. Paulina Skosana sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru musangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada.
Employer apa machiremba samba kuti vauye kudare remhosva rehearing nekuda kwekuti machiremba anga asingauye kubatsa mazuva 52 apfuura nekuda kwekuti machiremba anga ari kushaya mari dzekufambisa nemari dzekutenga chikafu ari pabasa nemari dzekubhadhara rendi vangu vachikwanisa kuuya kubasa. Pamachiremba yavapindura iwo akati hatina mari nekuisa kumahearing acho ari kutaurwa iwayo. Ndo maniro akaita nyaya.
Saka nyaya idzi dzanga dzida kunzwikwa kupi chaizvo?
Nyaya idzi dziri kunzwikwa kumahospital aunoshanda iwo. Kana uri kushanda paparenyatwa hearing yako inenge iri kuparenyatwa kana uri kuHarare inenge iriwo kuHarare.
Anenge achitonga ndiani apa?
Ndiyo Health Service Board.
Matovanyorera tsamba kuti hamusi kukwanisa kuenda?
Tatovanyorera tsamba kuti hatina mari dzekuunza kumahearing kwacho ikoko. Vaitokwanisa vaitipa mari dzacho.
Vati vapindura here?
Havasati, chakamira kunzwa kuti vanopindura.
Izvo zvinhu zvakamira sei muzvipatara muchiremba? Pane vamwe here vari kuenda kumabasa?
Muzvipatara hamuna kumira zvakanaka. Machiremba mazhinji ari kumba atine kuti ari kukwanisa kubhadhara mari dzemabhazi dzechikafu. Saka basa muna muzvipatara.
Nezvo takambotaurawo neveHealth Service Board vachiti imi hamuchauye kana pachida kuitwa nyaya dzekuti pagadziriswe nyaya dzemihoro idzi. Vachiti pakawiriranwa iri kunzi 100% vana chiremba vanga vasina kumirirwa. Zviri kufamba sei?
Takaona kuti hurumende haina chitokwa tokwa chekuti machiremba anga achidzoka pabasa. Saka takaona kuti kusera tienda tinoti kutaurira kunenge kuri kutambisa nguva. Kati inyaya yekuti tinoda kuti tinge tine nzira yedu yega yetinenge tichitaura naemployer semachiremba yakasiyana neyanga yagara iripo.
Asi kai zvinotora nguva nekuti mutemo unenge wakuchinjwa?
Pana nguva inombotorwa apa. Maamendments emaster story instrument anongogara achiitwa zuva nezuva. Saka kana vachida kuti machiremba adzoriwe kubasa zvishuwa anoita.
Asika vari kutiwo vehurumende imi makatora mhiko yekuti munofanira kunge muchikoshesa kodzero dzevarwere nekudaro kuramwa mabasa uku kunosiya varwere vaapa chena.
izvi hatina kuzvika nekuda sitakaita nekuomerwa nekuda kwekuti mari dzedu hadzichakwana takasara tisina kana imwe njira ndokwokutongogara kumba.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vachitaura vari parunare muHarare. Mumiriri weBritain muZimbabwe amai Melanie Robinson vanoti nyika yavo inoda kuramba ichitengeserana neZimbabwe kana ichinge yabuda musangano reEuropean Union uye patove neurongwa hwekugadzirisa chibvumirano chekuita izvi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Amai Robinson vataura mashoko aya mushure memusangano wavaita nemutauri wedare reparamende yeZimbabwe Advocate Jacob Mudenda. Vati Zimbabwe neBritain dzine ukama hwakanaka uye Zimbabwe inotengesa zvinhu zvinokosha mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica kunyika yavo. Vati vanoda kuti ukama uhu huenderere mberi.
And we were talking about the importance of ratifying our agreement to continue that trade so that
tanga tichitaurirana nezvekuti chibvumirano chedu chinofanira kutsigirwa kuti Zimbabwe neUK dzirambe dzichitengeserana kana UK yabuda muEU. Saka speaker vandivimbisa kuti patove neurongwa hwekuti paramende itsigire chibvumirano ichi.
Mai Robinson vatiwo vataura nyaya dzekuti mitemo yevandudzwe kuti ienderane nebumbiro remutemo. Vati vanoda kuona mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act ichibviswa pamwe nemitemo yesarudzo ichivandudzwa sezvakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Panyaya yekuvandudza bumbiro remutemo, Mai Robinson vati pakatora nguva yakareba vanhu vachibvunzurudzwa bumbiro risati raumbwa. Nekudaro vanhu vanofanira kubvunzurudzwa zvakare bumbiro risati rasandurwa. VaMudenda vati paramende inoda chose kuvandudza mutemo asi haigoni kuita izvi nechimbi chimbi nekuti inoda kunzwa pfungwa dzeveruzhinji. Zvichakadai, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vazivisa paramende nhasi kuti mangwana chaiwo vachaunza kudare chibvumirano chekuti Zimbabwe nenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica dzitengeserane neUnited Kingdom kana ichinge yabuda muEU. VaZiyambi vanoda kuti paramende itambe chibvumirano cheEU Eastern and Southern Africa States ne UK Economic Partnership Agreement icho chakatosainwa nehurumende kutanga kwegore rino. Chibvumirano ichi chinoita kuti nyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica dzitengese zvinhu zvadzo kuUK pasina mutero. Vanongora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti havaoni Zimbabwe ichibatsirikana zvakanyanya kubva kuchibvumirano ichi sezvo isina zvizhinji zvainogadzira.
Chimwewo ndofunga chinofanira kutarisiswa neparamende yedu inyaya yekuti icho chibvumirano ichi hatizonyanye kutisungirira here isusu paatingati maconditions avanenge vachida kuti zvinhu zvedu zvizopinda muUK zvakaita. Nekuti kazhinji kazhinji ndopanokuwarira zvibvumirano zvakawanda kuti panenge pane zvisungiriro zvakati wandei.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vati chibvumirano ichi chakanaka chose uye Zimbabwe inogona kubatsirika zvakanyanya kana vatungamiri venyika vakabata upfumi hwenyika ino zvakanaka.
Muchaona kuti maopportunities iwayo achinga akreatwa hawo kuEurope asi still zvinoda sound political leadership at home kuno kuZimbabwe kuitira kuti isisu tikwanise kuita take advantage yemaopportunities iwayo.
Britain yaitarisirwa kubuda muEU muna kurume asi kusvikira nhasi haisati yabuda sezvo paine makakatano amunyika iyi ekuti yobuda nechibvumirano chipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kumusangano weRussia Africa Summit kuSochi, Russia, uyo watanga nhasi. Musangano uyu wakanangana nekurudzira nyaya dzekutengeserana pakati peRussia neAfrica zvikuru panyaya dzezveumhizha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uyu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe mafungiro avo.
Munoziva zvangu fanano kuti kana pamusha pane muchato vhiki remuchato baba vo tindichambu inda joni kuno tsvaka basa dozo dzoka muchato osati watanga koko kaitika ngozi ikokoko zvinonga dzautizo nyaya yacho yese iri kutaurwa nemandi sazviri kutisazvi tichatibatsira haina maturo kana dei yanga ine maturo vamunanga kuvaivakoshesa vhiki rinoro saka kungoratidza kuti nyaya yacho haina maturo kurungoshandiswa vana mbuya vanana sekuru vari kudotito kungoita noise nemhirizhonga asi nyaya yacho haina maturo ndosaka ni mukuru wemusha aenda kune zvinhu zvine mitsindo zvakatsiga
imi munoona pane zvichabuda here kushanya kuri kuita vamunangagwa kurussia uku pari zvino
aiwa uku tinoziva ka handiti tinoziva vanhu vokurussia ndo vana muzvina bhizi ndovakabata mamaini mazhinji ekrome saka krome inenge yakusimukira saka ndinotofunga kuti ini munangagwa vatoenda nevanhu vacho vese vayava vanoita zvemabhizinesi ekrome kuti vanogadziridza upfumi hwavo ivo vega nevanhu vavevedza nopfefu vanhu vezimbabwe havana basa nekuti ndo maitiro avagara vachiita ivo saka hapana chichabuda uku vari kungozadza matura avo nemari dzavo kuita kuti upfumi hwavo hunge huchienda mberi isu vanhu vezimbabwe tichingogara tiri munhapwa neurombo
vamwe vangati asi pane chakaipa here kuti vamunangagwa vaende ikoko kurussia tichiona kuti vari kuedza kuti vagadzirise nyaya yeupfumi munyika
isusu hatisi kuti vakashata kuendwa kurussia asi tiri kuti kuhapana here maministers aripo vanokwanisa kuenda vachinotaurira vakamirira hurumende nekuti gare gare vapinda mundege gare gare vapinda mundege aiwaka handifunge kuti zvinhu zvese zvinenge zvingotsvaga kuti vamunangagwa vaende asi mubvunzo uripo ndewekuti vada sei kuenda vachigadzirira nyaya dzavo dzemaantisactions zvichireva kuti pane zviri kutiziva asi isusu ngatingoti mutungamiri wenyika ngaagare pasi aronge zvinhu ari kumusha otuma zvikonzi zvake zvaakapa basa mukabhineti
avo vanga vari mutungamiri wesangano recoalition for market and liberal solutions vari Joyce Ngwenya vachitaura naMavelous Mhlanganya uyu westudio 7 vari parunare muHarare. Zimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica yatarisana nekupisa kwezuva kwakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vanwe mvura yakawanda kuti vasarasikirwe neupenyu. Nzvimbo dzakatarisana nekupisa kwakanyanya dzinosanganisira Bite Bridge, Harare, Cholocho, Zvishavane neBinga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelous Mhlanganya uyu weStudio 7 abata vatichi Zinyemba vebazi rezvemamiriro ekunze reMet Department.
Ichokwadi, maongorero edu ari kuratidza kuti kubva musi wa20 wokutobva inei kwange kuchipisa nzvimbo dzakawandisa chaizvo zvichibudisa nanhasi zvireva kuti nzvimbo dzaawana matemperature akati kwirirei chaizvo marimwe zuro dzakaona kuti nzvimbo dzakafanana nana Bite Bridge dzakaita matemperature anoita 45 degrees kuda kutopfuura matemperature akawanikwa muna 2010 nzvimbo dzakafanana Cholocho dzakapisa chaizvo kutopfuura zvakaitika muna 1962 nzvimbo dzakafanana Zvinga, Zvishavana iyo Harare kuguta guru remuZimbabwe kwakapisa chaizvo nanhasi kuchiri kungopisa saka izvo nzvimbo idzodzi dziri kutoratidza kuti dzapfuura mapisiro akaitika nemamiriro ekunze ari kuitika aya kupisa uku kuripo tiri kutarisira zvakare kuti kungangosvika pamazuva mashomanana ari kutevera aya zvireva kuti kunana mugovera kana kuna svondo uko kunenge kuchipisa zvakare nzvimbo zhinji dzakawanda
chii chiri kukonzera kupisa uku
chiri kukonzeresa kuti kupise kwakadai kune makonzero zvinenge zvakati wandei asi ndingade kutaura zvangu kuti kutarisa nyika yedu yezimbabwe kana iyo yakatikomberedza yekusouth africa tiri kuona kuti kune mhepo inopisa iri kutenderera nyika idzodzi saka mhepo iyoyo ndiyo iri kukonzeresa kuti kunge kuchipisa zvakadai napo makore ari kuti ainge ari mashomanana chaizvo saka izvozvo zvinokonzeresa kuti kunge kuchipisa nzvimbo dzakawanda chaizvo kuburikidza matemperature andataura aya mwedzi waOctobe mwedzi unopisa chaizvo saka tinowanzotarisa zvedu kuti mwedzi unopisa asi pari zvino aiwa kunenge kwatipisisei saka tichiyambira vanhu kuti vangwarire kupisa kwakadai sokuri kuitika munyika medu
zvii zvinofanira kuitwa nevanhu kuti vazvichengetedze panguva yekupisa kwavari kutarisana nako uko kune dzimwe nzvimbo
Ndinotenda nemubvunzo wenyu wakanaka chaizvo. Tinokwanisika kuita ndezvekuti tinoziva kuti vana vadiki vaya vanogona kunge vachida kutamba panze pakati pazuva ipapa. Saka tinonge tichikumbirisa kuti munge muchivapa kana nguwani dzemurara kana zvigezi dzinenge dzine dzatingati veranda rakakura zvinokwanisa kuti vanogona kudzivirira. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vange vachinwa mvura yakawanda chaizvo. Izvozvo zvinobatsira pakurasikirwa kwei kwatinoita nokubuda kwadikita. Saka unogona kuramba une mvura iwe mumumiri mako.
Vatichi Zinyemba vebazi rezvemamiriro kunze vachitaura naMavhilasi Muchanganyauye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika, kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nedzimwe nyika dzekunze vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Muhurukuro yanhasi tiri kutarisa kuti zvirango izvi zvakonzera matambudziko akaita sei. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mwedzi wapera, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati zvirango izvi zvapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inodarika mabhiriyoni 42.
The minister stated that Zimbabwe had lost at least $42 billion on account of the sanctions. Despite the sanctions being labeled as targeted,
zvirango zvinonzi zvakanangana nevashoma munyika, asi chokwadi ndechekuti zvakanganisa zvakanyanya vanhuwo zvavo, kunyanya madzimai nevana vadiki.
Asi vachitaurawo neStudio 7, mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaramba mashoko ekuti zvirango zvakanganisa Zimbabwe. Mashoko aya atsinirwawo nevaive mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas vanoti Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nekuti iri kukundikana kubhadhara zvikwereti. VaThomas vanoti Zimbabwe yainge yatomira kupiwa zvikwereti neIMF muna 1999 nekusabhadhara zvikwereti, uye zvirango zvakatozouya muna 2001 kune vamwe vakuru muhurumende. VaThomas vati Zimbabwe inofanira kuzvipira kuti igadzirise upfumi hwayo.
It's going to be a long road, and I think we need to make that clear. You don't get out of the depths overnight, but it's simple.
Izvi zvinotora nguva, asi zvinofanirwa kubhadharwa.
Zidera inopa America simba rekumisa kuti Zimbabwe ipiwe mari neIMF, World Bank, African Development Bank, asi VaThomas vanoti America haina kana kumbobvira yashandisa simba iri nekuti Zimbabwe haibhadhare zvikwereti zvayo, nekudaro inobatwa seyakageza negoka munyama. Asi vamwe vakuru muhurumende vanoti kubhadhariswa mari inosvika mamiriyoni 10 masere kwakaitwa bhanga reStandard Chartered nekutyora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende muZimbabwe neAmerica neBritain mucherechedzo wokuti vakatemera zvirango vari kuvhiringidza upfumi hwenyika. Izvi zvakaitika kubva muna 2009 kusvika 2013. Mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo O'Connor vanotiwo EU ine vanhu vatanhatu chete vari pazvirango nemakambani mashoma, uye kuondomoka kweZimbabwe hakunei nezvirango zveEuropean Union. Vanotiwo EU iri kutenga zvirimwa zvakawanda kubva kuZimbabwe. Nhengo yeZANU-PF vari muzvinabhizimisi vaGilbert Mponda vanoti zvirango mutoro mukuru kunyika. Asi mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanoti ZANU-PF iri kuda kuhwanda nemunwe.
Ini ndakaita finance minister, zvamunoti zvirango zvacho zviripo, economic stabilizer, vanhu vakaenda kumabasa, vanhu vakadya vachiguta. So ngatiregerewe kunyureva nhema neagenda yedeflection, neagenda yedeception, neagenda yekunyepera vanhu. Hazvisenze zvemasanctions inhema dzakaimbwa naXQ.
Mumwe wevakatemerwa zvirango izvi vaBright Matonga, avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vanoti zvirango izvi zvakavabaya panyama nhete. VaMatonga vanoti vari kutadza kuita zvinhu zvakawanda kubudikidza nekutemerwa kwavakaitwa zvirango uku muna 2005 nesangano reEuropean Union. Sezvinotaurwa nevakawanda vari mubato reZANU PF, vamatonga vanoti zvirango izvi zvakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi, zvikuru sei munyaya dzekuti nyika iwane mari yekunze inodiwa kushandiswa mumapandiko akawanda ezveupfumi. Vamatonga vanoti kuwira pasi kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika pamwe nekushayikwa kwemari yekunze munyika, mucherechedzo wekuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF zvakonzera kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kunyange hazvo nyika dzekumavirira dzichiti zvirango izvi zvine vanhu vazvakanangana navo, vamatonga vanoti zvirango izvi zvakanangana nezvizvarwa zvese zveZimbabwe.
Vanhu ruzhinji rwevanhu ndorunosafiswa, ine rizini yayota kuti vanhu vasafiswe ndorokuti nyika ikashayiwa forex paya paya kunzi haipolitics. Bvisai utongi huripo, tokupai isusu utongi hwatinoda, vonge vachitora zvinhu zvavanoda. Tikada kutarisa chaizvo muno muno Zimbabwe yakashata, America yakavaka one of the biggest, if not the biggest embassy in Africa. Yavakavaka muno muZimbabwe nyika yakaipa. Saka apa vari kutsvaga, vanenge vachitsvagawo utungamiri hwavo vavanokontrola kuitira kuti mainterest ekuAmerica anga achisevwa.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vanoti Zimbabwe iri kutadza kusimudzira upfumi nekuda kwekutadza kwayo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze kwenyika, kwete kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Nyika yeZimbabwe ino afitwa katatu. Wakatogadzirwa Zimbabwe risoka kuchinzi zidhera kuti pasawane kana kuti unokwereta mari kune dzimwe nyika dzema US dollars. Umwe anonzi AGOA. AGOA uyo auya ndiwe nyika yeAmerica nezveagriculture, kuti nyika yeAmerica inokwanisa kutengesawo zvirimwa zvayo kune nyika dzemuAfrica, isi tichitengesawo ikoko. Zimbabwe irimo yakasaina mutemo waAGOA asi haibvumirwe kunge ichipinda ipapo. Kwozononzi OFAC ndiwe Office of Foreign Assets ekuAmerica, yekuti hakuna kambani yekuAmerica kana mabhengi anokwanisa kupa munhu chikweriti kana kudyidzana nenyika ndi pamutemo wesingabvumirwe rezidhera.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda, vanoti utongi hweudzvanyiriri nekusafambisa sarudzo zvakanaka kwehurumende yava Emmerson Mnangagwa ndiko kuri kukonzera kuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
Nyaya iripo yekutanga ndeyekuti masanctions aripo andinonyatsoziva inini, masanctions ari kuiswa kuvana vemuZimbabwe nehurumende yeZANU PF, yekuti sezvo vana muZimbabwe havagoni kuungana, havagoni kusangana, havagoni kutaurira zvavanofunga, vanongorohwa vachingoita zvinhu zvisina musoro. Izvo ndo zvinoita kuti pave nemasanctions.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vashanda nesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanotiwo nyaya yezvirango iyi iri kukonzera kuti ZANU PF iwane zvekutaura isingagadzirise nyaya chaidzo dziri kuita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka munyaya dzeupfumi pamwe neutongi hwejekerere. VaMaduku vati nyaya yeuori ndiro gonzo rapinda mudura.
Masanctions zvinoita kuti akabviswa anotibatsira kuti tinyatsorova nyaya chaiyo chaiyo yemuZimbabwe muno, of which nyaya chaiyo chaiyo inyaya yecorruption, nyaya chaiyo chaiyo inyaya yeutungamiriri hweudzvanyiriri.
Kuchema-chema kuri kuita ZANU PF nenyaya dzezvirango kwakakonzera kuti vamunangagwa vasvitse nyaya iyi kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica muSADC, idzo dzakatotora danho rekutsigira Zimbabwe mukukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Kutaura kudai, pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munhau dzemitambo, tombotarisa mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 0 FC Platinum 0, ZPC Kariba 1 Highlanders 1, Chicken Inn 1 Capes United 0, Ngezi Platinum 1 Bulawayo Chiefs 0. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM cheDiaspora Forum tiri kutarisa nyaya yezvirango uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoona sei zvirango izvi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyaya yekuti vaChamisa vakasarudzwa zviri pamutemo here yozeiwa nedare reSupreme Court. Vana chiremba vodaidzwa kudare neHealth Service Board asi vanoti havana kana mari yekuendako. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela Studio 7 ngolesi tatu mhlaka 23 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Izijeziso lezi zingakhutshwa kuziphatha amandla. Indaba ye sanctions leyo izizwe eziningi zazithe hayi maZimbabwe sifuna ukulisiza. Uhulumende wena awusebenzi kahle yikho ke sifuna ukujezisa iziphatha amandla ukuthi ziqonde.
Induna uFelix Nhlanhla Mangwendiweni ukhuthaza ukuthi kulokuyasekela ukutshengisela kwangolwesithathu okubizwe nguhulumende abantu kabayitshengisela besola umbuso kamongameli Mnangagwa.
Kapha ukukhala ukuthi igovernment ayithathe iaction ngoba isikhathi sesiside amadoctors engekho esibhedlela kungela okwenziwayo abantu besifa. Yikho libona nje sigqoke ezinyama sizokhala labo mama abafeliweyo abagulayo abaphakathi abalapha abaswele ukuncipha.
Abe Women's Coalition of Zimbabwe bachengisele esibhedlela seMbuyane under maternity eHarare bekhonona ngokuphathwa kubi kwezigulane kulesi sibhedlela lesimo esibi sezempila kahle. Lamhlanje sikuhlandla lesithathu lwenhlelo lapho esihlaziya umkhankaso wokuthi izijeziso ezethulelwa iziphatha amandla zebandla lezanu-PF zesulwe na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Induna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwendiweni ukhuthaza ukuthi kulokuyasekela ukutshengisela ngokwangolwesihlanu okubizwe ngohulumende abantu kabayitshengisela bekhuthaza umongameli Mnangagwa ukuthi ehle embusweni hatshi kwethulelwa izijeziso ngoba zafakelwa ukuba aguqule indlela abusa ngayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Unduna Nhlanhla Mangwendiweni wethule lamazwi emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eRoyal Hotel Press Club kobulawayo.
Sizwile nje ngamahungahunga ukuthi hayi kulomhlanganiso nje phelweni kweviki leyi abantu bephuma estrategy besithi hayi khuphanini sanctions kithi. Thina amakhosi into leyi siyibambile. Mina ngithi hayi lingaphonga udonswa nje ngamakhanda.
Wengeze ethi izijeziso zomnotho ezetheswa iziphatha amandla zebandla lezanu-PF labanye abadlelana lalo zingesulwa.
Izijeziso lezi zingakhutshwa kuziphatha amandla. Indaba ye-sanctions leyo izizwe eziningi zazithe hayi maZimbabwe sifuna ukulisiza. Uhulumende wena awusebenzi kahle alilamandla lamalungelo aqondileyo. Yikho ke sifuna ukujezisa iziphatha amandla ukuthi ziqonde okuthiwa ngesilungu ama-reforms.
Isikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Swithen Chirodza usekela undiweni.
Uchifu usephumile emgwaqweni wezinduna eziqamba amanga ezisekela iZANU-PF zilethe udlakela emizini. Oduchifu Ndiweni hayi ngakho kulokho ukukhuluma iqiniso njengoba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Nyoni uthi lanxa kumqotho okukhulunywa nguNdiweni okwamanje okudingakalayo yikubambana kwamabandla wonke ezombusazwe elizweni.
Ilizwe ngeke lalunga ngokuthi singathi uChief Ndiweni uthi uMnangagwa ephume ngoba sehlile ukubusa. Futhi izanu le-MDC lamanye amaphathi bekhulumisane bebambane ukuthi ilizwe liye phambili.
UNkosazana Sisasenkosi Gumede esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi langa engaphuma umnangagwa inhlupho ezibhekane lelizwe azisoze ziphele.
Ngesikhathi sabo sisabuswa ngabo Rose labo Silwarev, ama sanctions were there. Izimbabwe is only that ibuswa ngabantu abagreedy. So even if you decide to change yena simtshintshe umuntu esizamfaka who do the same thing kathesi aphongukuthiwa ngikhona uchamisa lo ed they just unite bafixe izinto
ngolwesihlanu kuyona le iviki ilizwe lizaba lekhefu ukuze abantu bathole ithuba lokutshengisela bekhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zezanupf ngamazwe athuthukileyo esola umbuso osezimbabwe wocuku ongalandeli intando kazulu ngimele istudio 7 ngikobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo abamanyano wamazwe awe-Europe, European Union bathi isikhalazo samazwe akuzwekazi le-Africa lenhlanganiso ezitshiyeneyo sokuthi kwesule izijeziso zomnotho zithi ezetheswa iningi lamalunga ebandla le-ZANU-PF ezikuhulumende singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Intatheli zindaba Studio 7, u-Ezra Spanda usethulela lolu daba.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhangelisisa kutsha umumo oseZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo. Bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Ingcwethu yokwezomnotho lezomthetho eyisizalwane seZimbabwe ihlala eBhilitane, umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Indaba yama-sanctions silimaza abantu, silimaza i-economy yeZimbabwe. Nxa si honest with ourselves, sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwa le-America le-Britain eZimbabwe, sipanishela indaba yokuthatha ilizwe lethu, yokuthatha inhlabathi. So into ekhona ukuthi kathese sile-opposition esisithi no, ama-sanctions angakhitshwi. Because bafuna ama-sanctions alimaza abantu, abantu bangalimaza ama-sanctions bazathini, bazavukela ithi i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni leLizwi kavumelani lo msipha.
Ama-sanctions akusiyo abulala abantu, akusiyo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. I-government yeZimbabwe ingatshelela abantu eceleni ibarobhe, ibatshele ukuthi liyahlupheka, liyalamba, akunamsebenzi ngenxa yama-sanctions. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhu ekhona.
Umnumzana Msipa uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Ama-sanctions ingakhitshwanga, it means noma i-government yethu esilayo ayisozivume ukuthi ukubusa kwe-opposition. Nxa laba behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho. Sesibona ukuthi kathesi bayatshela ukuthi no, asila sinkwa, asila lokho, asina petrol because ma-sanctions. Asina mithi ezibhedlela because ama-sanctions. Ama-sanctions kakhitshwe, sibona ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe bayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho, sesibakhipha kuma-next election. That's why ama-sanctions must go.
Kulabanye abathi izijeziso zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka, uhulumende osembusweni okwamanje aze asuke. Laba bagoqela umnumzana Philips Banda, isizalwane seZimbabwe ehlala eBhilitane.
Ama-sanctions akumelanga akhutshwe nxa lingalandeli ama-reforms okumele liwayenze. Nxa litsheliwe ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje, imoto yakho ifeyile i-road test, hambe faka amathaya amatsha, hambe faka lokho, yiko okumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions, ama-sanctions awo Zimbabwe awafakanga kwi-Zimbabwe government. Ama-sanctions eZimbabwe afakelwa ama-individuals, abantu, kulamabizo abantu abafakwa ama-sanctions. Singatshelani amanga ukuthi kuthiwa khona eZimbabwe kulama-sanctions, akulama-sanctions ama-eZimbabwe.
Umnumzana Thamsanqa Joe, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize eZimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa yama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyane esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyane esasiyazi, kumbe akusela CSC, kuntutu ziyathunqa kubulawa esasithi kuntutu ziyathunqa namhlanje akusela ntutu ethunqayo konke lokhu kungenxa yama sanctions
ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulungelulo
Ngwazi uthathe uObama abalichumi labo Merkel labo bani ubalethe eZimbabwe abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama sanctions so lokhu yikuyengana ukuthi abantu bethu ungatshintsha uhulumende izinto zizalunga akula lutho oluzalunga eZimbabwe as long as ilizwe li under ama sanctions
Uhulumende weBritane utshele Studio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe afake le mithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBritane ikhangelelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwena le inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ukacha olubona ngezomkhathi elizweni olwe-Meteorological Services Department of Zimbabwe soluxwayise uzulu ukuthi azivikele ukutshiseni kwelanga okwedlulise amalawulo okuqale ngeviki edluleyo. Isikhulumelisa lolu gacha umnumzana Teach Zinyemba uthi izolo etsholotsho ukutshise ngendlela engakaze ibonakale kusukela ngomnyaka ka-1962. Uthi kunjalo ezinye izigaba ezihamba phambili ngokutshisa iBright Bridge, iKariba, iHarare, izishabane kanye lebhinga umnumzana Zinyemba uthi ama temperatures adlalela phakathi kwe 38 kusiya ku 40 degrees Celsius kulezi ndawo lokho kufaka impilo yabantu engozini enkulu ngoba umgoqo wokuchisa kumbe ukukhudumala komzimba womuntu yi 37 degrees Celsius kuphela ngakho umnumzana Zinyemba uthi abantu kumele bazivikele ngokunatha amanzi amaningi lokuhlala emthunzini Uzulu yena uthi ukuchisa kwelanga lokho kwenza umomo wendlala ube mubi ngamandla. Sixoxe losebenza labantu be-etholotsho kunhlelo zentuthuko umnumzana Dennis Ngwenya yena uthi abantu bakulesi sigaba sebethwele nzima ngokusilela kwamanzi.
Lapha sikhuluma ngendawo yaseHlagawu eTsholotsho kuWard 1, indawo leyi 75 kilometers west of Tsholotsho Town. Abantu labana isibhorane sabo safa last year ngoJuni bathi bareporte DDF, bareporta le district council, bathi reporta le campfire kodwa azange bathole impendulo ecacayo. Ngakho kade sibakha amanzi endaweni okuthiwa kusesihazela esikolweni, which is 5 kilometers away from emizini yabo. So kulobu nzima sile bukhulu kakhulu, iyakhulu nxa sikhangele abantu abangelazi nqola kumbe abangela obabhemi bokudonsa lezo nqola bathole nzima sibili kakhulu njalo kunapho kukhiwa kulamazopha kuyaphiwa namazopha ukuthi laba bakhangela ngalingawo ngoba kukho abantu besikazila behlagawu labe makheni abehlagawu bakhangwa lesithathu la ngomgqibelo yowamalanga lapho abakha khona amanzi kuleyo ndawo
izifuyo zona zikusimo bani
izifuyo lazo zithole nzima kakhulu nkomo indawo elamanzi ngombana kusesihazila kuphela emakheni lakho babelawo umgodi wabo kodwa usuchile ngenxa yakhonokho kwathiwa inkomo zonke ledonki zonke kaziyenatha endaweni okuthiwa kuselungombe lidamu lele eli-7 kilometers away so ngenxa yokuthi kukhatshana inkomo lezi kazihambi nsuku zonke zingahamba namhla kusasa ziyeqisa ngoba besaba ukuthi zingacuba ngenxa yomango So ziyawa yebo kodwa bezingakawi kakhulu ukuthi nxa abantu labo bengathola usizo lwamanzi zinathe duzane masinyane hayi zingaphila kodwa kwakathe sizihamba ona lumango we 7 kilometers siyanatha ngakho zinatha ziseqisa futhi sokuaffecta kakhulu abantwana besikolo ngoba abantwana sebecina belova kwesikhathi kufanele bethathe inkomo lezi bazise khona lapho ezinatha khona
kuyini okungenziwa okungaphathisa abantu labo
okungenziwa laphana ukuthi ama stakeholders onlale interest njengabo DDF mhlawumbe bangabe bavakatshela umgodi ngalona omdala babona ukuthi bangenza kanjani ukuthi amanzi azaphumela laphana mhlawumbe bayabuya ba drill futhi kuye phansi kakhulu bese bezama ukufaka ama pipe lawana kumbe labanye abanjengabo campfire ngoba campfire kona laphana iyasebenza ecology active kakhulu imali yakho nalena yiye ngancedisa ukuvusa into ezinjengezibholane o i-district council kumbe i-central government kumbe any donor nje engafisa ukuncedisa abantu labantu ukuthi bakwanise ukuthola amanzi ngoba kathe sibili isimo sakhona sibi kakhulu ngendlela engakubona ngayo nxa kungenziwa ngalutho masinyane izifuyo eziningi zizakufa lapha laba abantu basengozini ngoba kulabantu abagulayo kwesikhathi abanatha amaphilisi kawakwanisa ukuya kukha amanzi endaweni ekhatshana
Lo mnumzana Dennis Ngwenya osebenza lo mphakathi echolocho kunhlelo zentuthuko bexoxa icingweni lo ntunga phela inkomo e Studio 7 ekhona le echolocho. Amalunga womanyano wenhlanganiso yezilwela ilungelo labesifazana we-Women's Coalition of Zimbabwe ubuthene egomeni lohlangothi olubelethela abesifazana olwembuyane ehanti amaternity eHarare betshengisela ukukhonona kwabo phezu kokuphathwa kubi kukankosikazi Sharon Munyono umhlaka 30 Ncwabakazi owagcina ilahlekelwa ngumphefumulo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcini sihlalo wohlangothi olukhangele ezombusazwe kanye lokuthathwa kwezinqumo kulomanyano unkosazana siphathisiwe moyo ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi baphatheke kulomkhosi.
Thina sibuthene lapha ngenxa yokuthi siyabona ukuthi omama bayafa, in particular i-incident eyenzakale lapha inyanga ephelileyo eka mama ofelwe ngumntwana ephakathi kwenyawo ebiza efuna ukuncediswa kungela ngisho lo yedwa umuntu obuyayo. So silapha ukukhala ukuthi i-government ayithathe i-action ngoba isikhathi sesiside ama-doctors engekho esibhedlela kungela okwenziwayo abantu besifa. Yikho libona nje sigqoke ezinyama sizokhala labo mama abafeliweyo abagulayo abaphakathi abalapha abaswele ukuncedwa.
Uthi lanxa evumelana labathi okunye osekubangela inhlupho ezinje ungazinikeli kwahulumende ukulungisisa umumo elizweni, abantu kumele babe lozwelo.
Negligence yabo ama nurses bebekhona lokho kusenzakala but azange bancede. So ukuthi ngithi mina i-government enganiki abantu izinto zokusebenzisa on that matter angilaqiniso.
Kwasekelwa ngophethe uhlangothi olubona ngezombusazwe kanye lokuthula lwe Women in Politics and Peace Building Zimbabwe unkosikazi Sekai Holland.
Uyabona omama lapha ukuthi sidanile, sitshengisela ukuthi sifake amakhanda ndawonye njengabo mama, sizwisise ukuthi okwenza ukuthi umama ebeletha umntwana ephuma yena ekhala, abalaleleyo behluleke uzomncedisa kuyini, kutshengisa iphutha eselikhona entweni zonke esizenzayo. Iphutha leli yilo thina esingalihlalela phansi sizwisise ukuthi lilungiswa njani.
Ukubuthana kwamalunga enhlanganiso ye-Women's Coalition kuza ngesikhathi odokotela abasanda kuphutsha izifundo, ama-junior doctors, kanye lalabo asebelesikhathi besemsebenzini sebezafikisa inyanga ezimbili bekhalala umsebenzi. Odokotela laba bemba phansi besithi kababuyeli emsebenzini ngoba iholo elincane abalitholayo lingeneli indleko yokuhlawulela ukuya emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Selokhu sekudaba lwezempilakahle, uhulumende uthi bonke odokotela abakhalala umsebenzi bazathoniswa ngeviki ezayo ikomiti ekhangelane lemsebenzi lezemsebenzi kuhlangothi lwezempilakahle. Uhulumende uthethe isinqumo lesi namuhla kulandela imihlanganiso eyenziwe iziphathamandla namagqwetha ohlangothi lwezempilakahle lohlangothi oluqhatsha odokotela olwe-Health Services Board. Udokotela Paulinia Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi lolu, uthi odokotela bayala ukukhulumisana lohulumende ngemva kokukhuphulwa kwama-allowances abo kuphindwe kabili i-100%. Kodwa odokotela bathi incane kakhulu imali uhulumende akhuphule ngayo ama-on-call allowances abo. Udokotela Tawanda Zwakata uthi kabasoze bayethoniswa luhlangothi lolu. Lokhu kusekelwa ngudokotela Peter Magombeyi owelatshwa kwele South Africa othumeze umlayezelo enkundleni yokuxhumana e-Twitter esithi odokotela bengazihluphi ngalokhu okufunwa nguhulumende. Sixoxele odokotela Elopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle ekhuluma ezimele.
Uhlupho olukhona yikuthi abantwana laba kabasenelisi ukuya emsebenzini. Bayehlule ukuya emsebenzini ngokuthi imali abayiholayo ayibenelisi ukuthi begadi imota beye emsebenzini, ayibenelisi ukuthi begadi bebhadale amarenti. Njalo abala bantwana abanelisi ukuthi abantwana babahambise ezikolo. Yilo hlupho olukhona. Kwenziwa njani? Kulungiswa umnotho welizwe. ngakungalungisanga umnotho welizwe ukuthi ilizwe lanelise ukubhadala abantu amadokotela la imali efaneleyo. Ngibona kunzima ukuthi kuyawathiwa phambili kumbe baboleke imali ukuthi bebhadale abantu labo, ngoba izigulane zethu sezihluphekile ezibhedlela but amadokotela ethu ayehluleka ukuthi ehambe ezibhedlela lezo.
Singathi-ke kodwa kungathatha isikhathi esinganani khonokho-ke okucabanga ukuthi kungenziwa?
Kunzima. Amadokotela la ayafuna ukusebenza, bazimisele ukusebenza, bayehluleka ugadi izimoto abe emsebenzini. Singasakhuluma okokudla lama-rent. So alubu abantu ohulumende engaboleka imali ukuthi ancedise lapho kungaba ngcono, ngoba nxa kungancediswanga abantu bamosheka mahhala kuyela sizathu. Uhulumeni ngiyofanele adinga indlela yokuthi angakwenza njani lokho, akuthathe njalo njenge-emergency. Okwakade ezangikwazi ukuthi bakubona kwi-emergency kumbe ukufa kwabantu ezibhedlela abalanda balapho.
Singathi sizwe-ke odokotela kuthiwa baphiwe okuthiwa i-100% leyo, singazi ukuthi wena ukubona njani khonokho.
Ngicina ukukuzwa amadokotela abehola imali engange-$60 US dollars, ngabe bili $100 i-100% babe sebehola imali efika ku-$120 US dollars. Intengo yezinto zonke ezitolo isikhwele almost by about 150%.
Lapho-ke sizwe uDr Elopis Banda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7. Ku-Live Talk sihlolisisa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bathini abantu ngomkhankaso wokuthi zesulu? Abantu bakule Botswana bavotile lamhla kukhetho lokudinga uhulumende omutsha. Kukhetho lwechumi lambili lokhelelo lizwe lathola uzibuse kulizwe leBhilithani ngomnyaka ka-1966. Kulezi zalwane zeZimbabwe lazo ezivotileyo ezathola ilungelo le-citizenship kulelo lizwe. Intathe yezindaba iStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Abanye abazalelwa eZimbabwe kodwa sebathola ilungelo lobuzwe beBotswana i-citizenship kade bephakathi kwezigidi lezigidi zabo kwele Botswana abavote kukhetho lokudinga uhulumende omutsha lamhla. Unkosikazi Bonisani Pepeng wazalelwa eZimbabwe kodwa osele citizenship yeBotswana uvote okwakuqala kwele Botswana.
Ngiqala ukuvota njalo anzake ngivote eZimbabwe because I left when I was very young. I think I was around 16 years. So ngiqala ukuvota but I appreciate the way ukuvota ngayo lapha eBotswana. It's so peaceful and akule ngubone kuphica. I really appreciate okwenzakalayo and the way they also handle ama opposite parties. Konke kwenzakala ngokuthula.
Uqhubeke esithi kuningi eleZimbabwe elingakufunda kule Botswana ngokubamba ukhetho olungeladlakela njalo lokudlelana phakathi kwamabandla ancintisanayo.
Bafuze bekhangele lokho zeni i-democracy eyenzakalayo lapha ukuthi abantu bavunyelwa to be at liberty and ukuthi bevote at freedom kungelo obagijimisayo.
Owenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eBotswana, i-Independent Electoral Commission, Mnumzana Utsile Maroba uthi ukhetho luqale ngemfanelo bebone inombolo esiphezulu okumangalisayo ezabantu abavotileyo.
Everything has started well.
Konke kuqale kahle noma nje kulezinye indawo zokuvotela ezivule ngemva kwekhola lesithupha ekuseni ngenxa yengxaki ezithile. Okwakathesi indawo zokuvotela zithole inani eliphezulu labantu abavotayo.
Bekulokwesabela ukuthi kuzaba lokufuthelana ngesikhathi sokhetho kulandela ukukhankasa okube lokuphoselana aqatha phakathi kwamabandla ancintisanayo ikakhulu elibusayo eleBotswana Democratic Party iBDP kanye lomanyano wamabandla aphikisayo owe-Umbrella for Democratic Change iUDC. Umkhokheli we-UDC uMnumzana Duma Boko ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokuvota eHebron lamhla ekuseni uthe kakaboni okusolisayo kukhetho.
For me it was a very smooth.
Kimi konke ukuhambe kuhle. Ngithemba wonke umuntu layo uzaphatha njengami. Sizabona ngokuhamba kwelanga. Lokhu sidoko okwenzakalayo.
What is happening?
Bekule mbiko yokuthi ngenxa yokuchisa kwelanga kulomunye oleminyaka engamachuma isithupha olahlekelwe ngumphefumulo esendwendweni yokuvota, kukanti lapha lalaphana bekuphuma imbiko yokuthi kulabanye abancintisayo abakade bezama ukuqila. Impumela yokhetho ikhangelelwe ukuthi izaqala ukuphuma namhlanje ntambama, njalo ikhangelelwe ukuthi izabe isiphelele ngolwesihlanu. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSauron kwele Botswana.
Umthethwandaba weSupreme Court namhla ohluze udaba lokuthi okunguye okufanele akhokhele ibandla leMDC phakathi kwankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa Ngubane, njalo ayisethulanga isinqumo kulolu daba namhla. Unkosazana Khuphe ubemele umnumzana Love Mo Maduku kulolu daba, njalo umnumzana Thabani Mpofu ubemele umnumzana Chamisa bona abaphe ubufakazi obutshiyeneyo phambi kwabahluli umnumzana Paddington Garwe, unkosikazi Antonia Kuvava lomnumzana Bharat Patel. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala emthethwandaba, sixoxele umnumzana Nkululeko Sibandayo, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC, umnumzana Nelson Chamisa.
Bekusegcweni kakhulu ukuthi uPresident Chamisa lamagqwetha ke bafake udaba emthethwandaba ngendlela ephakeme kakhulu, bazise umthethwandaba ukuthi ukufakwa esikhundleni kukaPresident Chamisa kwenziwa emthethweni, kulandelwa isisekelo sombuso se-MDC, bathatha lesisekelo leso basinika idale, bathe beqede lapho basebekutshengisa njalo ukuthi umama uThokozani Khuphe lo kade kuthiwa ufunakala ukuthi mhlawumbe akathathe umbuso, uvelele ungumbusi kwelakhe ibandla, ngakho ngeke abuse amabandla abe mavili. Ngalolo hlobo sokumele ukuthi sazi ukuthi umthethwandaba wona ufuna ukuthi uthini, uthi mhlawumbe unkosikazi kumbe sithi umadamu Khuphe kufanele akhokhele amabandla amabili ngalini.
Siyananzela ukuthi labo baphile ezabo izizathu zokuthi kufanele kube nguye unkosazana Khuphe.
Kazicacaka ukuthi bakhala ukuthi kuthiwa babone ngani constitution kukhona lapho eyabhala khona kwangezelelwa u-S owayengafanelanga abe khona, ngakho wafanele kube lo-president u-vice president eyi-1. Kukanti-ke phela isekelo sombuso siyatho ukuthi vice president, okutho ukuthi ngesiNdebele babe bebaningi labo abasekeli bomkhokheli. Ngoba phela ziningi izikhundla laphana ezibhalwe kusekelo sombuso we-MDC, zibhalwe secretary general kungela S ekucineni, president kungela S ekucineni, secretary for elections akuthiwa nga-secretaries. Imiseke yangkhona ingabe yenzakala endaweni eyi-1 kuphela ku-vice president, yenzakala indawo eziningi. Kuthiwa vice president, vice president, vice president. Kutshengisa ukuthi phela isekelo sombuso savalwa ngu-president uTsvangirai lapho faka u-president Chamisa isikhundla soba umsekeli wakhe, ekhangele isekelo sombuso welizwe. Angiboni mina kwinto engaphikiswana ngayo leyo ukuthi lelo phutha lenzala kuphela endaweni eyi-1.
Kuyini elikukhangelele kusinqumo?
Akutshintshi lutho ukuthi Supreme Court kumele ele Supreme Court liza kuthini ngalolu daba, ngoba ubukhokheli be-MDC kabusuki emadale buphuma ebantwini. Abantu bazalokhu bekhokhelwa ngulo umuntu abaye bemkhethile.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, mnumzana Nelson Chamisa, sixoxela eseHarare. Sikhangele impumela yemidlalo yenguqu esigaba se-Premier Soccer League edlalwe namhlanje. Iqembu le-Highlanders libe ngujikile obhanqa 1-1 lele ZPC Kariba, kwathi ele Dynamos lalo laba ngujikile obhanqa 0-0 lele FC Platinum. I-Chicken Inn yona inqobe i-Capes United nge-1-0, kwathi ingezi Platinum layo inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. Emhlanganweni ke weRussia, inkampani yeWagons of Russia ibikwa isisayinelane isivumelwano leNational Railways of Zimbabwe ukuthi izancedisa uloliwe ukuvuselela izitimela zakhe, njalo eza kuqala zizalethwa eZimbabwe ngozibandlela kumnyaka ozayo. Ngakwelinye icele, inkampani yeRussia ibizwa ngokuthi yiUralcoal ibikwa izancedisa ele Zimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa ezokulima lezokwenjiwa kwamatshe aligugu, njalo izasiza abalimi ngemvundiso ye-fertilizer. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumkhokheli walinkampani, umnumzana Dimitri Mazepin, yena uhlangane lomongameli Mnangagwa eSochi eRussia izolo eceleni kwamhlangano wokuqinisa ubudlelwano balelo lizwe. Lamazwe akuzwekazi le-Africa oweRussia Africa Summit osungulwe izolo njalo ogqitshwa kusasa. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.